mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi kuti musi wechina 2 gurume March 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. America neEuropean Union dzinowedzera negore zvirango zvadzakatemera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vakuru mubato reZANU-PF. Musangano weNational Joint Negotiating Council waifanirwa kuitwa zuro pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vehurumende haona kuzoitika zvichinzi uchaitwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. America nemubatanidzwa wenyika dzekueurope dzeEuropean Union dzarisivisa kuti zvirango zvadzakatemera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vemubato reZANU-PF zvicharamba zviripo kwerimwe gore. Nyika idzi dzakatemera zvirango paZimbabwe dzichiti hurumende yeZANU-PF inotyora kodzero dzevanhu uye ichidzika mitemo inodzvanyirira vanhu yakaita seData Protection Act nePrivate Voluntary Organization Amendment Bill. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa kuti tinzwe maonero avo.
Hapana zvinoshamisa ndekuti hapana chachinja kuZimbabwe. Hapana chakambochinja gore rino, hapana chakambochinja gore rapera, hapana chakambochinja makore maivi, hapana chatombochinja pa. Saka zvemasanshe dzinoramba iripo. Chimwe chete neEuropean Union zvekare. Hapana zvambochinja. It's the same thing neCommonwealth. Zimbabwe haisi kupinda pamuCommonwealth. Saka zvese izvozvo zviratidzo zvekuti hapana chambochinja kana zvishoma zvazvo.
Vamwe vanoti zvirango izvi zviri kukanganisa nyaya dzezveupfumi munyika, zviri kukanganisa magariro evanhu muZimbabwe. Chokwadi apa ndechipi?
Chinhu chiri papa ndechekuti masanctions aya ari kukanganisa wakuru wakuru wezvanhu plus neupfumi hwenyika, asi noti kutaurirwa kutaurwa kwazviri kuita ngekuti Zimbabwe ichiri kuita trade kane nenyika dzekueurope neAmerica. Wachiri kutengesana zvinhu, wachiri kuexchange zvinhu. Zimbabwe inotumira maexports kueurope nekuAmerica and wachitengawo futi kueurope from Europe nekuAmerica. Saka upfumi hwenyika hausi kukanganiswa zviri kutaurwa newezano ba. Chechipiri zvekuti vanhu vari kurwadziwa. Vanhu vari kurwadziwa nekutongwa kwavari kuitwa nezano, havasi kurwadziwa nemasanctions. America neEuropean Union wakaunza mabiriyoni mazana emamiriyoni emadollars kubatsira inonzi humanitarian assistance, zvekudya, zvekurapa, especially panyaya yeCovid. Imari yese yakabva kueuropean union nekuamerica, dai mari iyo isina kuya, vanhu vazhinji vekuZimbabwe vakadai vakafa nezvigwere kauti nezvekudya. Saka vanhu vari kurwadziwa, vanhu vakuru vakuru vekuZANU ndio vari kurwadziwa zvakawandisika chaizvo.
Zvirango izvi zviri kushanda here Professor Mukasa?
Hatingati zviri kushanda ba. Zviri kushanda kune ivo vanhu vezano ka, ndivo vasingabvumidzwe kuita zvimwe zvourongwa zvavo zvekuita mapinda uko neshamwari dzavo dzekueurope nekuchina nekweseko. Saka ndo vari kurwadziwa zvakanyanya. Vanhu vekuZimbabwe vavagara vari varombo kusati kwauya masanctions. Masanctions akauya mugore ra2002. Before that upenyu hwevanhu hwekuZimbabwe hwanga huri hwokushupika, hwakagara huri hwokushupika gore magore negore. upenyu watu wakazobatirwa wao nemari yakabva kuAmerica nemari yakabva kuEurope kunyaya zvekuzvezve kudya kunyaya zveutano.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vati parunhare kuPennsylvania kwakare neStudio 7. Sangano remubatanidzwa wenyika dzeEurope reEuropean Union rinoti richatumira vaongorori kuZimbabwe kunoona mafambisirwo esarudzo dzichaitwa muZimbabwe gore rino. Mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaJobs von Kirchmann vanoti kana Zimbabwe ikaita sarudzo yakachena zvichakonzera kuti European Union ibetsere Zimbabwe kubhadhara zvikwereti zvayo zvinoita mabhiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana matanhatu emadhora ekuAmerica kana kuti US 17,600,000 billion dollars. Zimbabwe inotarisirwa kuita sarudzo munanya mavhuvhu gore rino. Asi imwe nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti zvirango hazvigoni kubviswa sezvo nyika dzakatemera zvirango izvi zvakamirira kuona kuti pamusoro ndinodzokorora zvakare. Asi imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti zvirango hazvigoni kubviswa sezvo nyika dzakatemera zvirango izvi zvakamirira kuona kuti Zimbabwe yava kuita zvinhu nenzira dzakataurwa here.
Hongu tanzwa kuchinzi mumiririri weEU vaJobs von Kirchmann vachagadzirira kutumidzira chikwata chavo kuzoongorora sarudzo. Ehunde zvinhu zvinobatsira kuti sarudzo yedu iongororwe nokuti kuti inyatsogamuchirwa inonge ichifangwa kunge ichinzi yakanaka neEU nedzimwewo nyika. Asi kuongororwa kunoita sarudzo neEU hakusi kungosvika chete musi unoitwa sarudzo. Zvinongobatsira badzi chete kana vaita inonzi long term monitoring vachiunza vaongorori vavo nguva ichiriko kana kwangoitwa proclamation. Ndo kuti vange vachiongorora process yacho. Asi chinhu chakanaka kuti EU inge ichiunza vaongorori vavo kusarudzo.
Vangwenya, vanoongorora sarudzo vanokosha here uye vanoteererwa nani?
Zvikwata zvinoongorora sarudzo maziso chete, nekuti tirangarire kuti kune maobserver vanongotarisa chete pasina zvavanoita, hapana chavanobata, kungotarisa bedzi. Nemamonitors, mamonitors ndiwo anenge achibatsira achipinda polling station vachiona kuti magwaro acho akagadzirwa zvakanaka here vachitaura nevanhu vezeki. Saka maonero angu ndeyekuti kana EU chikwata chavo chichingoona bedzi, chavanongoita kungomirira kupa ripoti yavo sarudzo yapera. Semazivire vandinoita basa rinoitwa nezek Priscilla Chigumba nezvinoitwa neZANU-PF, handifunge kuti vangachinja maitiro avo nokuti makore ega ega kunogara kune vanhu vanoongorora. Saka zvingangobatsira zvishomashoma, asi mitemo inofambiswa sarudzo nemitemo yemapepanhau zvinotaurwa neZPC, mimwe misangano yemapato anopikisa achivharidzirwa, mapurisa achishungurudza vanhu, handifungi kuti ZANU-PF ingazviregera nokuti ndo unhu hwavo. Saka zvingange zviri zvechirango chete kuongororwa kunoitwa sarudzo neEU nokuti havabati magwaro, varenge vakangogara chete kumateresis vachitarisa.
Kana nyika dzichitumira vanhu kunoongorora sarudzo kune dzimwe nyika, chii chinenge chichitarisirwa, Mr. Ngwenya?
Nyika dzinotumidzira vanhu kana zvikwata zvavo kunotarisa sarudzo zvinenge zvichireva kuti sarudzo yacho haina kumira zvakanaka. Kazhinji kazhinji nyika dzinotyora kodzero dzavanhu dzakaita sevana Zimbabwe, kunana Malawi, vana Uganda, unokunana Tanzania, kanana Nigeria, ndo nyika dzajairawo kungoti dziti kana tine sarudzo kuti imi muzoti sarudzo yedu yakanaka, hunzai vanhu vokuongorora kunoo. Asi chinhu chakanaka kuti nyika dziendese nyangwe kune kutonga kwakanaka dzimweni dzenguva zvinhu zvinokanganisika. Saka kutarisa zvinhu zvakasiyana kuti mutemo wacho, bumbiro remutemo riri kuteedzerwa here, rinoita kuti dzinge dziri sarudzo dzitekerere. Mutemo wacho electoral act yacho iri kufambirana here nebumbiro remutemo, ende uye zvakatarwa mumutemo macho zvinokodzera kubatsira kuti sarudzo inge ine chekerere. Chetatu, maitirwo anoita sarudzo yacho, makampeini acho, mapepa acho anenge anyorwa, maballot papers, nzira dzokuverenga, zvinoitwa mupolling station, vanenge vachikampeina, mapepa nawo, zvese zvinhu zvinokodzera kutariswa nenyika dzinenge dzatumidzira vanhu kunoongorora sarudzo. Ndokuti kana vakuita report, vange vachiita report inotaura inoonekwa maringe nezvakaitika. Ini ndofunga zvakanaka hazvo, asi nyika ngadziedzewo kugara dzichiitawo sarudzo dzakanaka kuitira kuti vasangomirira kuzotaurirwa nedzimwe nyika kuti aiwa zvamuri kuita muri kukanganisa, nokuti vanenge vachitoziva vari kukanganisa, asi chinhu chakanaka hacho.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Musangano weNational Joint Negotiating Council pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vehurumende waitarisirwa kuitwa nezuro unonzi hauna kuzobudirira mushure mekunge hurumende yakumbira nguva yekuti imbogadzirisa zvinhu. Musangano uyu unonzi wave kuzoitwa nhasi mangwanani. Musangano weNational Joint Negotiating Council unopa hurumende nevamiriri vevashandi vehurumende mukana wekusangana vachizeya mihoro nemashandiro evashandi vehurumende. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuna muzvinafundo Mavhima panyaya iyi. Asi sachigaro vemubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vane zvakawanda zvavari kutarisira kusvitsa kuhurumende pamusoro penyaya idzi.
Ichokwadi vakandemiri, musangano waifanira kuitwa nezuro hauna kuzotora nzvimbo nekuda kwekuti hurumende yakakumbira kuti haisati yanyatsopedza kurongedzera zvavari kuda kuzoya vachitura kwatiri. Saka isusu takazviona, tikazvitarisa, tikaona kuti zviri zvinhu zvinogona kutotibatsira kuti vauye kwatiri vakanyatsorongedzera, pane kuti vauye kwatiri vagoti tanga tisina kurongedzera zvakanaka. Saka takazviona zviri zvinhu zvinototibatsira, nokuti isusu icho takanyanyonangana nacho ndozvavachazouya kuzotura, uye hatina kuzvitora zviri zvinhu zvinonetsa kana zviri zvinhu zvakaipa, nokuti musangano iwoyo pawaifanoitwa nezuro vakati tinokumbira kuti tichisangana mangwana. Saka tiri kusangana nhasi kuseni kuno kuna 10 o'clock.
Imi zvinhu zvamuri kutarisira?
Tine zvakawanda zvatiri kutarisira kuzokurukura pamusangano uchaitwa iwoyu vakandemiri uchaitwa nhasi. Tiri kutarisa kuti mari inotambira vashandi vehurumende. Tiri kutarisa kuti government ichauya ichida kuti ichitiratidza kuti vanoda kukwidza mari yokusvika pamari yatinoti increment, kuwedzera mari inotambira vashandi. Ndofunga munozviziva kuti tagara gore negore tinenge taane bhajeti ritsva regore iroro. Saka vashandi vanenge vachitarisirwa kuti vanopiwa mari yavo. Zviri zvinhu zvatakatarisira kubva January vakandemiri.
Tinoona kuti mune zvimwe zvamaimbenge mavirirana nehurumende zvisina kuzenge zvazadziswa, muchazvikurukurawo here pamusangano uyu?
Tine zvakawanda zvatichatarisa maererano nezvatakambowirirana muhurukuro dzatakamboita last year, tichitarisa kuti pane zvese zvatakanga tati ndo zvichaitirwa vashandi zvakaitwa here, uye zvava papi, zvisina kuitwa sei, zvisina kuitwa. Tine zvakawanda zvakafanana namaschool fees evana vevadzidzisi. Tine nyaya dzimba dzaidzi dzichazovakirwazve vadzidzisi. Tine maperformance awards aya ekuti vanhu toichitarisa kuti munhu asevha zvakadii, dzidzo yake yasvika papi, uye experience yake yakamira sei, basa rake rakakosha sei. Izvozvo izvozvo ndozvatakanga takawirana nezvimwe zvakawanda.
Tirikuona kuti musangano uyu urikuuya panguva iyo vamwe vashandi vehurumende vatopinda mukurangwa mabasa. Zvinosiya papi musangano uyu uye imise sangano munoti
hongu tinotonzwa kuti kune vamwe vatova pastrike. Asi chandinoda kusimbisa nekuudza mhuri yeZimbabwe ndezvekuti Zimbabwe Confederation of Public Sector Unions iorganization inomirira maunions evanoshanda muhurumende anokwana 32. Saka ndiyozve organization iri pamusoro pemaorganizations ose uye yakarejistwa saizvozvo iri confederation. Saka isu tinoti zvadiwa neconfederation ndo zvinofanira kudiwa nemunhu wese, zvadiwa nemajority. Democracy inofanira kuonekwa nyangwe kumaunions kuti kana vamwe vachiti no, kugara pasi tichitaurirana ndo zvinhu zvinotibatsira. Tisatatanga kunyanyoda kurwisa hurumende, totedza izvozvo isusu sevatungamiriri. Saka vazhinji maunions vari kuti mborotanga mataurirana. Saka zviri kuitwa nevamwe vedu izvi kana zvirizvo zvavaona zvakakodzera vari kuita havo, asi isusu sezicops nemaunions ese mamwe arimo anosanganisira nyange mamwe ematicha hatisati aenda kustrike.
Avo vange vari sachigaro vemubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chikwata chevaenzi chinobva mune rimwe dunhu reRussia chiri kutungamirwa negurukota rezvekudzidzana nenyika dziri kunze kweRussia vaYarin Yacheslav chakasvika muZimbabwe nezuro umo vachagara kwemazuva matatu. Chikwata ichi chinotarisirwa kuita misangano nemamwe makurukota eZimbabwe. Mutauriri webazi rezvekunze kwenyika vaLivit Mugejo vazivisa kuti rwendo urwu ndorwekusimbisa ukama hwenyika mbiri idzi. Mukuzeya nyaya iyi, Evans Zininga abata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Zininga, ndofunga zviri kuitika kumusha pane kurangarira kwenyika dzakawanda kuti Zimbabwe ine yakakomborerwa nezveupfumi kunyanya zvicherwa. Saka nyika dzakawanda dziri kuda kusvirira padhuze nayo kuitira kuti dzigone kuzowanawo zvicherwa izvozvo pano nepapo. So ndosaka tiri kuona nyika especially nyika hombe idzi, vana America, vana China, vana Russia vari kuda kuedza kusimbaradza ukama hwavo neZimbabwe.
Iyo Russia neZimbabwe zvambenge zvagara zvine ukama hwakadii?
Russia neZimbabwe zvagara zvine ukama hwakanaka. Tinorangarira kuti kunyange munguva dzehondo Russia yakabatsira nezvombo, yakabatsira nerusigiro pahondo yerusununguko. Ukama hwakaramba huchingoenderera mberi kunyanyanya munguva yanga ina President Robert Mugabe vari president. Zviri kuramba zvichienderera mberi vamunangagwa vapo. Saka ukama huri kuramba huchingoenderera mberi pakati peZimbabwe neRussia.
Ndotarisawo ndichipedzisa prof kuti Russia iri pakati pehondo izvezvi neUkraine dzimwe nyikawo hombe dziri pasi rese dzichiishoropodza nekuishora-shora nekutsigira Ukraine. Zimbabwe yotaridza ushamwari hwayo neukama hwayo hwakasimba neRussia kudai. Zvinotidzidzisawo kuti kudii izvi?
Zvinotionesa kuti Zimbabwe hongu ingabude sekuti ishamwari inomira nemumwe wayo kunyange zvakaoma. Asi chokwadi chaicho chaichowo ndechekuti Zimbabwe yacho yanga isina shamwari dzakawanda kunzoku. Tinoziva kuti kubva pakatenyemerwa zvirango yanga ichitotsvagawo nyika dzakaita sana Russia dzinoramba dzakabatana nayo nekuti shamwari dzayo dzimwe.
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muPretoria muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naEvans Sininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7, muri yeZimbabwe makadi. Handinoona sekuti munyika medu muno chatakabudirira kuita kuchinja ruvara rwehadzani riri nevasveta simba. Lendi tenyu yaana Ian Smith yeUDI ndiyo iri kutibata nhasi. Izvo zviri kuitirwa nougoromonzi ndozvakaitirwa zvevamwe madzimai ayo kuhurungu anonzi makafirwa nevarume. Kanzuru inongouya paisina chayakaita, inini ndakagobora. Ndikavaka ndakainvesta mari ndongozi hapazi pako, uye bumbiro remutemo rinofanira kugadziriswa kuti titi unozi unopuwe offer letter permit munyika mako ivhu rako zvinorevei. Varungu vai pane matitle deeds everything, asi isusu tiri kuitira nezvinhu zvakadaro. Ko chatinoti takarwira ivhu racho ndechipi? Ini ndinofunga bumbiro remutemo ngarigadziriswe ipapo tione kurespektana. Zvinhu zviri kungoitika izvozvo ndozvakaitika kuna ana Kondo all over the country. Shuwa shuwa takachinja ruvara rwadzanyiri nevasveta simba vachiripo UDI ichiko.
Makadi muri yeZimbabwe paStudio 7. Ini chandinoona muZimbabwe mupati yeZANU yavora inoda kubisiwa. Chero ukatarisa vanhu vachona vose matauriro avanoita, vana Simba Mavhasa, vana Tafadza Mugwadi, chero iye Munangagwa chaiye chaiye, hapana kana munhu achiri kugona kutaura. Ukahwa matauriro avo ndeayaya okutaura kuita sokuti vari kungopikisana navanhu so zvenharo nharo zviya zvino. Ivowo madrugs abatiwa kuPhilippines avo ndeye vanhu veZANU vava vanei vachiita zvinhu izvozvo. Izvi ndo basa ravari kungomhanya vachiita samakozha anzinigwa naiti mumba. Nyika vakangamwa kuti nyika vanofanira kuona kuti vanhu vari kurarama sei vanhu vachifa kuzvipatara. Vava kupedza vanhu nokuuraya vanhu nyika yose vanhu ivava.
Muri sei vashamarari veStudio 7 apo netimu rese mazimba yese, muri sei maZimbabweans vese vese vanoda kurejista kuvhota, ndati vejistei kuvhota, tivhote zvine mutsindo. Tidise government iripo yana mbuya nehanda, tiise yeTCC.
Makadiko vashamara veStudio 7 kusanganisira vateereri. Ndada mbotaurawo nyaya yematichers kuti maticers vaakunzi ari kudiwa kurwanda. Ko kuZimbabwe maticers akazara here? Vana vose vari kudzidza here zvakanaka naka? Zvokuti maticers havana vakatozara zvakanyanya kuZimbabwe, zvokuti hatina dambudziko rematichers iri kuZimbabwe. Ndemwe nyaya yakundinetsa manje nini. Nyaya inondishungurudza chaizvo kuti maticers ndo vanhu vanodevelopa nyika. Kana nyika isina maticers, hapasi zvino zvenyika. Saka iya hurumende yagadzirisa panyaya yemugove wematichers kuti zvinhu zviende mberi zvakanaka. Ndiwo mashoko angu yayo chete, ndiri pajoni apo.
Makadii vashamarari veStudio 7, ini ndiri wenyu Tadiwa ari kuCape Town. Ini ndine nyaya yandinayo panguva ino. Hurumende inombozvifambisa sei kana ivo mapurisa anombonyanya kuzvifambisa sei? Takanzwa nyaya yaJunior Robert Mugabe, but nanhasi hatichambohwi ichitaurwa kunzi yakazofamba sei. Inozongogumira panzira hawo chirudzii chii zviri kumhanyanya kuitika muhurumende yeZimbabwe?
Hello Studio 7, paStudio 7 koma wande Makadi ari kutaura ari kubhinga apa. Ndingoda kutaura zvishomanei nama vamadhuku. Vamadhuku vari kuita kushaina nemaofisi vachiti niki ane haana ofisi. Iye asina ofisi vamadhuku, mirai timbokodzai, ndiye vatiri kuisa mustate house. Imi muchagara muri kuzimaofisi zvenyu muri 2211 musina vanhu. Iye asina ofisi asinonga achitora vanhu. Vachamisa chete chete. Gore rino 2023 ngaapinde mukomana vamadhuku muchingowa wata. Nezima ofisi zvisina nebasa rese. Taitioni, mwanzo rakatora best out. Ari kupi? Hana, nevake vese vakatomutiza.
Izo dzange dziri pfungwa dzavamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika varasweet mukundu vanoti zvakakosha kuti vemapata anopikisa muZimbabwe vadzidze kubva kusarudzo dzichangobva kuitwa muNigeria, umo mumiriri webato riri kutonga vaBola Tinubu vakakunda. Vanoti zvakakosha zvakare kuti veruzhinji vanyorese kuvhota nekuzobuda kunovhota neuwandu hwavo. Sarudzo dzemuNigeria dzinonzi dzakatarisana nedambudziko rekuti vazhinji vange vakanyoresa kuvhota havana kuzobuda kunovhota. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye navamukundu nezvenyaya iyi.
Zvabuda musarudzo dzekuNigeria zvinoratidza kuti mapato anopikisa anofanira kuti abatane kuti akwanise kubvisa avo vanenge vachitonga. Avo vanenge vachitonga ndo vanosarudza vatungamiri vemaboka anoronga sarudzo akaita sana Zimbabwe Electoral Commission kana tokutaura muno muZimbabwe. Vanhu ava vanenge vari vanhu vanenge vachisarudzwa nekuwirana kwavanoita nevari kutonga. Saka zvinonetsa kuti kana sarudzo kana kuti zvibugu zviri kubuda musarudzo zvisinge zvakada kuenderana kuti vange vachizomira pachokwadi vanozotsvaga zvavangaite kuti vabatsire avo vari kutonga.
Mungatini ndezvipi zvimwe zvidzidzo zvingadzidzwe nyanya nemapato anopikisa emunyika? Takatarisa kuti nyika pari zvino yakatarisana nesarudzo.
Chidzidzo chimwe chiripo ndechekuti vanopikisa vanofanira kuti vaburitse urongo hwavo kuti vawane rutsigiro. Vanofanira kutsanangurira vanhu kuti chavari kumirira chii, vanofanira kumira nekukurudzira kuti vanhu vanyorese kuvhota. Saka chiri kunetsa ndechekuti vanhu vazhinji muNigeria havana kuvhota. Vanhu vashoma shoma kwazvo vakavhota. Saka zvinoda kuti vanopikisa varonge kuti nekukurudzira kuti ruzhinji rwevanhu runyorese kuti vazovhota.
Munoona zvakakosha sei kuti vanhu vanyorese kuvhota? Uyezve tichitarisa kuti sangano reZimbabwe Electoral Commission ranga riri kutaura iro kuti pari zvino pane vanhu vanosvika ivo 5 million chete vakanyoresa kuvhota. Zvii zvamungataura muchinyanyokurudzira kukosha kwakaita kuti vanhu vanyorese kuvhota takatarisana nesarudzo dzegore rino?
Kana vanhu vakasavhota zvazvinoreva ndezvokuti avo vari kutonga vanoramba vari pachigaro, nekuti ndivo vanowanzobhenefita kana ruzhinji rwevanhu rukasabuda kuenda kunovhota.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varasweet mukundu vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. America neEuropean Union dzinowedzera negore zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vakuru mubato reZANUPF. Musangano weNational Joint Negotiating Council waifanirwa kuitwa nezuro pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vehurumende hauna kuzoitika, zvichinzi uchaitwa nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.